Ndinotenda vabaka ndimiri nekubvunza kwenyu mubvunzo wenyu yakanaka. Mufundisi moyo, zvimwe zvinhu zvavanoita mufundisi moyo vanoshanda, vanotomukawo vachienda kubasa Monday to Friday. Kana vachinge vabva kubasa mufundisi moyo, sedzimwe nguva vanochaisa nenzira dzakasiyana siyana, vadzoka vanenge vachienda kuchechi kundonamata. Minamata vanenge vachiita pazuva roga roga. Ndo zvimwe zvatinenge tichiita izvozvo, nekutaurawo nevanhu vakasiyana siyana through mafoni kuvabatsira. Apo naapo tizvinozoti pano zvakawanda zvinenge zvichiitika mukati mevanhu, tichitaura navo, tichivakurudzira, tichivanyaradza. Zvatinozoti panguva dzino inguva dzinorema, saka ndozvo zvandinoita ndiri munhu anoshanda, ndichiita futi zvine basa ramwari.
Tinoona kuti nguva yatiri ino inguva yeCovid-19, muri kurarama sei muSouth Africa imomo? Tichiona kuti imwe yenyika dzanga dzichinetswa nedenda iri.
Tinorarama mukati menyika ine South Africa. Tikutanga ndangotenda mwari. Ndira kutenda mwari zvikuru, nokuti mwari anotiya zvakanaka. Hatisati taona zvedu kurema kana kuremerwa kweupenyu. Tinorama zvakanaka, Jehovha anotiitira zvakanaka, saka zvinhu zviri kufambika zvakanaka. Hatisati tava nedambudziko. Tichitarisa kuSouth Africa kunoko nemamiriro maCovid-19, zvinhu zvekuno, zvinhu zvinoitwa nenzira yakanaka malevels umomo. Vanhu vanenge vachimukawo vachindoshanda, vamwe vachitengesewo zvinhu zvavo, vamwe vachiita zvakasiyana siyana. Chiri zvacho chiri maponapo, asi zvizhinji zvinhu zvinenge zvakanaka. Asataona kurema kana kushata kwezvinhu, ndiko kurarama kwatinoita kuno.
Ko, panyaya yeCovid-19 apa muri kuita sei?
Zvatimwe nguva ino yeCovid tiri kuona zvishuwa kuti iri kuuraya vanhu vakati wande zvakanyanyisa, saka zvinhu zvinorwadza. Tichiona hama dzakawanda dzichiparara, saka zvose tirongosa kuna Jehovha Mwari kuti Mwari dai akabatsira vanhu vake akavatungamirira, uye futi zvine vanhu vave vanhu vanonzwa kuda kundobaiwa mavhaccine. Sezvandiroga ichitaura kuti hatigoni kuti vanhu vamanikidzike, asi kuti vanhu dai vakandobaiwa mavhaccines, nokuti kunoko zvinhu zviri simple. Munhu anogona kungotora foni yake obva ati paWhatsApp, obva ati hai panhamba ipo, obva ati kubvunza passport number yako kana ID number yako, otopuwa diri undobaiwa. Saka tinokuudza kuti vanhu vaite zvakafana izvozvo, zvakakosha.
Tiri kunzwawo kuti mufundisi moyo makatsikisa nziyo mbiri, mungatiudzawo pamusoro penziyo dzenyidzi?
Taka ndiimbe nziyo mbiri idzi. Inhau dzekuti pane radio yeSouth Africa SABC Kukwezi FM nemushamarara aripo anonzi Big Joe. Munhu anobata vanhu zvakanaka asingasarudzi, uye futi neradio yeKukwezi FM radio yakanaka. Dzimwe nguva tinodanwako chitaura neshona yedu, saka zvinhu zvakaita kuti ndiimbe nokutenda rudo rwavo. Nokuimba futi nziyo yechipiri yandakaimbira futi rudzi rwavo wechindevere chekwavo chekumpumalanga. Iri nziyo yeTS Galaxy, ndo pakabva nhau idzodzo.
Manga magara muri munyaya dzemimhanzi here mufundisi moyo?
Ini handisi munhu agara ari mune zvemumhanzi. Zvemumhanzi izvi hatizvizivi. Kutotanga kudoimba, kutoenda kustudio nokuona zvinoitwavo, tikaona tikati basi guru rinoitwa kustudio hazvisi izi, hazvisi nyore. Asi nenhau yerudo wakangouyawo nerimwe ramazuva ndizvangu kubasa, ndobva kwanguuya nziyo idzodzo. Asi tarisiro yandiri kutarisira nayo inhau yekuti zvandapinda nokuimba ndichitenda, ndinotarisira kuti kana zvikafamba zvakanaka ndingagona kuzova nemasongo ezvechitendero anopisa anichaimba nelanguage yedishona nechindevere cheSouth Africa. Sezvo ndine opportunity paradio iyi yeKukwezi FM zvakanyanya, ndiri munhu anozikwana zvakanyanya paradio iyoyo.
Zvii zvamuri kuimba nezvazvo munziyo dzenyu idzi?
Zvandiri kuimba nezvazvo munziyo iyi, yekutanga inonzi Idhumo laka Big Joe, neinzi yechito inonzi Lochani, sichava sakwandevele, sichava samaTS Galaxy. Ndo zvandiri kuimba nazvo, iri nhau yokutenda kubata kuita mushamarari uyu, basa rake pakushanda kwake kwose nerudzi rwechindevere, uye futi netimu yavo. Saka zvakandiita kuti ndibuditse songo, nokuti yakambobuda ikaridzwa nenzira isina kunaka ndazvirikodzera pafoni. Saka ndozvakaita kuti ndizodzoka ndiimbe nziyo idzi mbiri. Dzinziyo dzinofadza kwazvo.